Zimbabwe Election Support Network yakatumira ma election observers munzvimbo yeGlenview South uko kuchanga kuchiitwa sarudzo munguva iri kutevera. Vatakatumirawa vanonzi ma long term observers kana kuti vanongorora zvesarudzo kwechinguva vanenge vari munzvimbo election isati yatanga vachizogara munzvimbo zvakare election ichinge yapera kuti vaone kuti election yose yafamba nemazvo here. Varimo muGlenview South constituency umu vaongorori vekuZestni vaona kuti pane zvibhorani zviri kucherwa zvine chitsama munzvimbo yeGlenview South. Panguva yatakatarisana nesarudzo idzi, chiri kuti kashamadza ndechekuti zvibhorani izvi zviri kucherwa munzvimbo yeGlenview South constituency chete chete. Kunyange zvazvo nzvimbo zhinji dzemuguta reHarare nemadhorobha makuru nomadiki ari muno munyika dziri kunetsekawo nenyaya iyi yemvura. Zvaita kuti tifungidzire kuti izvi zviri kuitwa neDDF kuchera zvibhorani zviri kuitwa zvakanangana nesarudzo iri kutevera iyoyo.
Shamakanyatsoona chinoita kuti mufungire zvamuri kutaura izvi ndechipi vamakoni?
Tiri kuona kuti mota dzeDDF dziri kunge dziri kufamba pamwe chete nemota kana kuti dzakatevedzana nemota dzebato reZANU-PF dzakananga munzvimbo iri kucherwa zvibhorani izvo. Zvinova zvinotipa fungidziro yekuti zvikada zvese izvi zviri kuitirwa kuti patengwe mavhoti kana inonzi vote buying muchirungu iyaya election isati yasvika. Zvakare pane mashoma apera kuitwa tiri kuona kuti ari kuvhurwa zviri pamutemo mabhoozi iwavo nevatungamiri vebato reZANU-PF. Zvinoita kuti tifungidzirewo zvakare kuti zvibhorani izvi zviri kucherwa zvakanangwa neelection iri kutevera iyoyi.
Munotii kana hurumende ichiti iri kungoita basa rayo rokupa vanhu zvinhu zvavanofanira kuve nazvo?
Hongu ibasa rehurumende rekusumudzira magariro evanhu munyika. Asika izvi hazvifaniri kungoitwawo chete kunzvimbo dzinenge dzichiitwa maelections, kunyanya-nyanya maelections asati aitwa. Takaonawo zvakare kuti maby-elections aitwa mugore rino zvakadai sezvinoratidza kunge pari kutengwa mavhoti zvakanga zvichiitikawo zvakare. Muenzaniso sekuru pane East National House of Assembly yakaitwa maelections mwedzi wapfuura uyu. Kwakaonekawo zvakare kuti pakanga pane tsamba kana kuti gwara ranga ranyorwa kubva kubato reZANU-PF ichikumbira rubatsiro rwemishonga kuti riinde mumakirinika nezvipatara zvokuLupane East zvakare munguva yemaelections. Saka tichiti izvo, kana chirongwa ichi chiri chehurumende uyezvo chichiitirwa nzvimbo dzese dziri kushaya mvura, tingadai tichiona kahurumende ichicherawo zvibhorani kunana Epworth, ichicherawo zvibhorani kumabvuku, ichichera zvibhorani kumagwegwe nenzvimbo dzakasiyana-siyana, nokuti mvura iri kunetsa mumaguta akasiyana-siyana.
Pane zvamataura here kuhurumende maererano nezvamakawana muongororo yenyu?
Munguva ino yatawana mashoko aya takwanisa kunyora gwaro richienda kuZEC zvakare tichitaridza nyunyuto yedu yezviri kuitika, tichivakumbira kuti ivo vaone zvavangaite kana kuti vaite mainvestigations yekuona kuti zviri kutaurwa izvi ndezvechokwadi here, uye kana zviri zvechokwadi vatore matanho ekuti zvakadai izvi zvisaitike election isati yatanga. Toda kuti election iri kuitwa muGlenview South constituency iitwe zvine jekerere zvakachena. Asi izvi zvaakuitika zvinoita kuti election iyoyo isazonzi ielection yaitwa zviri free and fair.